community share ownership pai akanakira nyika pakuti in the past vokuzhe ndo vanga vachitora upfumi vachino developa their countries vomuno vachiramba vachiri yanhoko dzezvironda nokuda kwoudzvinyiriri hwanga huripo prior to independence yezimbabwe zvino nepolisi yavapo yeindigenization and empowerment communities now are benefiting vaakuchiwanawo chouviri
vamatutu pindai tinzwe
I think sokutaura kwaita honorable kana zvirongwa zvacho zvichibatwa nenzira yakanaka tinoona sezvirongwa zvinogona kuzosimudzira magariro evanhu senharaunda ikoko kwechiitwa zvemigodhi nezvimwe zvakangosiyana-siyana ndingati tichitsanangura kuti mawira akazoita community share ownership maschemes aya inyaya yakazoitwa pavane yataiti inclusive government papamboitwa mutemo weindigenization act na2007 hapana chana chaimplimendiwa pakazoiswa maregulations akasiya nyaya idzodzi muna 2010 vakaita makakatanwa kuti tingaimplimenda here act iyoyi semamiriro yakaita isingagoni kupatsanura nokuona kuti zvinhu zvingaitwa zvakangofanana here kuti kumaini zvoenda kuindastry zvoenda kutransport kueducation kumwe kwakadaro ndopakauya dhibheti iroro pakauya pfungwa zvikuru sei dzakapiwa mucabinet namaministers mamwe asingagoni kutaura but mazhinji mamwe anga ari wokwedu kwemdc vachitaura nyaya yemacommunity share ownership trust vaine chinangwa chokuti chinhu chichagona kuzobetsera upenyu nokupa pundutso vanhu asi tichizofamba nenguva nokuona maitirwo azvakaitwa ndo pakaita dambudziko ndosaka iko zvino paakufumukawo tumwe twakawanda kuti gwaraira harina kufambiswa zvakanaka
munotenderana nazvo here honorable matangira zvekuti chirongwa ichi chapinda nyaya dzezvematongerwo enyika
inini ndiona kuti vamatutu nemi munofanira kuti muzviziye kubva pabhaibheri mwari vese vanga vachitonga israeri yanga iri politics paina mwari politics is not separable from any people anywhere in the world nokuti politics kurarama kwavanhu politics haigoni kusaraka nokuti independent zimbabwe only came about nenyaya dzepolitics vanhu vakafa ropa rakadevuka rakadevukira izvozvi zvicherwa
vamatuti todzoka kwamuri sei taakunzwa mama makambani achiti haana kunge abvumirana nehurumende kuti anga achipa vanhu vari munharaunda mari dzema10 miriyoni dziri kutaurwa kune vamwe asi mutungamiri wenyika anga asvikako achiratidza vanhu macheki aya achiti pane mari iripo
ndo zvandaa ndichinyatsotaura kuti chakanyanyotungamira haisi policy implementation yanga iri transparent and consistent yanga yava nyaya yepolitics yokuti uyu minista unoda kuti ndoda kuonererwa kumaminista emdc kumaminista ezanuwo ndoda kuonererwa kuti ndini ndiri kuita chino musoro ndini ndiri kuratidza kuti aiwa ndiri kufamba negwara rokuhunza ufumi kuvanhu so dambudziko iroro repolitics idzodzi rakasiyana nepolitics dzachitaurwa nahonorable dzokuti politics hadzishayikwi ndizvo asi dzokuparadza nodzokushayisa vanhu chouviri nodzokuurayana idzodzo ndodzatisingadi
honorable matangira petai zvenyu chirongwa chedu munotenderana here nekuti chirongwa ichi changa chisina kunyatsofambiswa zvakanaka
wataura kuti vakaita nhange mutange yekuti ndinoti ndini ndakaita zvakadai kana minista apuwa ministry iye unoita basa rake raakapiwa kuti aite basa iroro hapana problem ipapo nyaya yandiri kuona iko ino ndeyekuti ndo zviya zvandaa ndichitaura zviya kuti mukangoshorana kuti huyai tishorane hatina kwatiri enda community share ownership trust benefits us all